Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 8th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we'll be discussing what came out of the pre-budget seminar in Bulawayo today. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome to the Women's Roundtable. Today we are discussing about the parliamentary pre-budget seminar, which kicked off in Bulawayo with legislators and ministers deliberating on critical issues affecting the economy and laying the roadmap to guide the fiscal policy framework.
And to join the discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina, chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Njabele, and VOA Studio 7, and join in the conversation.
Addressing delegates at the parliamentary pre-budget seminar, Finance Minister Ntuli Ncube said the 2019 national budget outlook will be in sync with the transitional stabilization program, adding he has put in place measures that will allow the importation of sanitary wear duty-free. So that's the big news.
Yes, and Ncube said a new ZIM report will be appointed soon to strengthen revenue collection by tackling issues of corruption. He said bonuses for civil servants should not be an entitlement, but government can reward hard-working civil servants, adding vehicles for members of parliament are on the cards.
Ncube says the government will give tax rebates to companies that create jobs for the youth and to deal with collateral requirements for SMEs to improve their accessibility to loans.
And delegates at the pre-budget seminar also questioned RBZ Governor John Mangudya over the continued use of bond notes, with some MPs saying it is contributing to the economic problems that the country is facing.
And Dr. Mangunjika said the problem facing the country is not caused by bond notes, which he said is one-to-one with the US dollar. But that's up for debate. What are your views on the issue? Please join in the conversation right now.
Yebo ke, abasanda ukusixhuma lamhlanje sicubungula umhlangano obukobulawayo okuthiwa yi-pre-budget seminar. Wona ke ubucubungula ukuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olukhangelele ukwethulwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kumaviki ambalwa azayo luzahamba njani. Sizakhumbula ukuthi ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali e-finance committee ephalamende yake yabhodabhoda elizweni lonke idinga imbono yabantu iqoqa ukuzwa ukuthi bafunani, kuyini abafuna kube khona, imali enye kumele ngaphi, le inye ngaphi. Ngakho-ke ikomiti le ibisikwethula lokhu ekuzuzileyo, njalo abantu bebeka eyabo imbono, benikana amacebo. Bekule ngqungquthela kulolu daba ebeyizwe bezibuzisiswa kakhulu umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube, kanye losibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana John Mangudya. Yabona ke bebebabuzisisa ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi umnotho ube ngcono. Sizananzela ukuthi olunye udaba obelusegudwini ukuthi babuze umnumzana Mangudya ukuthi ukusetshenziswa kwemali leyo hlobo lwe-bond notes kuzaphetha ngani, njengoba abaningi kuyiyo ababona ingani ibangela ukuthi umnotho welizwe ungaqhubeki kuhle. Kodwa yena umnumzana Mangudya uwalile lokho, wathi hhayi, i-bond note ayisiyo elomlando walokho, ngoba yena lokho egcizelela ukuthi ile silinganiso esifanayo le dollar yeMelika, ukuthi lokho i-1:1 njalo kayiyindawo yikho akuchoyo ukuthi izahlala ikhona kungakungezinye indlela uthi nje abantu kumele bayejayele ukhuluma okuningi njalo wabe sithi kuningi okungabe kubangela kubhidlika umnotho ngakho siza kuzwa kwabanye abahlonishwa bethu sizabe sikhuluma labo khonapha e-Studio 7 ukuthi besitshele ukuthi kuhamba njani kodwa okunye okuthabise abaningi ukuthi uthe impahla ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini abesifazana labantwana ama-sanitary pads aza kuzathengwa kwamanye amazwe nxa kungena uzakhupha i-duty so sokuduty free ngalokho kuthi ukuthi nxa sokuthengiswa ezitolo laphana akuseyi kudula kangako abanye bamukele ngokuthokoza lo umbiko ukuthi intengo sizakwehliswa lanxa besifazana abaningi babekhankasela ukuthi vele kungabhadaliswa ukuthenga impahla lezi ukusenjalo ke abanye abakhulume kuhle ngalolu hlelo ukuthi lungenziwa luzancedisa kakhulu abesifazana labantwana ngumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lelunga ledalela eParliamente unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga bakhulume kuhle impela ngalokho lentathela izindaba yethu ubathabile masuku asizweni amazwi abo
lapha sikhuluma ngamasanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo ye into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusupporte ukuthi omama basemakhaya abantwana kakhulu abaye ezikole uyathola ukuthi abanye basebenzisa ama-newspaper abanye basebenzise amalembu abanye basebenzise izinto ezijiyeneyo kwezinye indawo basebenzisa umquba bawuthandele khonokhona kakukho rayithi kumele ukuthi sincedisane ukuthi abantwabethu babe ne-dignity kumbe nokuhlonipheka mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota njengoma elikwazi ukuthi lo mama usesibedi laye sekewakhuluma ngakho
ngithabile ngoba siqalise ukukhuluma ngendaba le ngabona ngo-2000 sanitary way engikuthabela ukuthi sesifike esikhathini sokuthi uhulumende manxa ekhuluma ngento zebhajeti ebonile ukuthi into ye-sanitary way ukhuluma ngayo kodwa-ke simele sikukhangele khathesi ukuthi manxa besithi bazalungisa into ye-sanitary way batshona kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT i-value added tax but also siyabe sesikhiphe i-duty ku-sanitary way so manxa sikhiphile i-duty ku-sanitary way it means ukuthi iyabe sithengeka ilula but kuyabe sokusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathole i-sanitary way uyahamba eyenika ezikoleni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwana ngoba kade kuhlupha khathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise
yebo-ke lapho sizwe ocinileyo ukukhuluma-ke lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Musiha Irambi Mushonga yena-ke ubandla le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ele-MDC t khuluma ngama-sanitary pads ngemva kwalokho sizwile njalo umphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni la isithi leli linyathelo elihle njalo wabona lokuthi unkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli laye wakhuluma ngalo lolu daba ukuthi kufanele intengo yempahla lezi ezisetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yehle kwenzela ukuthi bezenelise njalo unkosikazi Nyoni limzwile ekhuluma ukuthi ngempela abanye basebenzisa okungahlanzekanga okunjengomquba bewugoqele emalemjini bewusebenzise khona okubangela imikhuhlane marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano paWomen's Roundtable. Nasi tiri kutarisa isu hurongwa hwebudget renyika wanga uri kukurukurwa nasi kuBulawayo. Taona isu gurukota rezvemari vantuli Ncube vange vari kutaura ivo vachitaura ivo vane mamwe makurukota emuhurumende imomo vachitaura waro wavo wegore rinouya. Tanzwa zvakare kuti nasi gurukota rezve mari vavancube vabva vataura ivo kuti masanitary way aya anoshandiswa nemadzimai kana vachiteera achange akuzopinda munyika pachena izvo zvatambirwa nemadzimai vakawanda asi ngatimboendai kuna vancube tinzwe kuti vanga vari kuti chii pane zvavataura nhasi
ndisha iye government yakakwira ihombe what will do pa budget tichaidzikisa tichai reduce kuridusa kwacho will involve several things chaita zvimwe zvakawanda se kuridusa wage bill ye ye hurumende nenyaya yema vehicles yezvimota tichadzikisa futi in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Avo vanga vari gurukota rezvemari vanturi Ncube vachitaura vari kuBulawayo. Regai timboenda zvakare kuna gavuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika tinzwe kuti ivo vanga vari kuti chii pamusangano uyu.
Tushanse mara kawanda mugovernment kukunde mare tinayo we are living beyond our means saka takashanse mara kawanda mare iyo inotipe problem kuti tongata kuimporta zvinhu nemari atapwa iyoyo the not root cause we don't about the medium of exchange kutorashika kwa Zimbabwe.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna governor ve Reserve Bank va John Mangunjika vataurazve pamusangano uyu kuti kwavari ivo nehurumende kana kuti uremu hwemari we US dollar ne bond igejegege 1 to 1. Regai timbonzwa zvakare kuna Amai Team Vios ve sangano re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachitaura ivo zvavatambira kubva pamusangano wanasi.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US risk kuwanikwa rinongowanikwa mu street chat saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is one to one ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasiki wana chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paeconomy kuti igadzirike.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Lillian Team Vios vebato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa. Pamusangano mumwewo panga pana Mai Priscilla Misairambwi Mushonga vesangano reMDCT inotungamirwa na Muzvare Tokozani kuperegai tinzwe kuti ivo vatambira sei waro wavanthuli Ncube wanga uriko ikoko kuBulawayo nasi.
Rukufara chaizvo tinofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi asi chikuruwo ndechekuti isu tatitaura nevashamwari dzedu dziruda kuti dzinge dzichibatsira mamwe ma NGOs vanga vachichema nekuti kana tiruda kubatsira tinobatsira sei imimi makakwidza duty yenyu saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF kunana UNFPA isanga kuti aiwa hurumende yati ndo zvayakuita imimi chiuye muzotibatsira.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Mai Priscilla Misairambwi Mushonga vachitaura ivo padanho ratorwa nehurumende navanthuli Ncube gurukota rezvemari rekuti ivo vachange vakubvisa iye yatinoti duty pamasanitary wear kana kuti zvinoshandiswa nemadzimai pavanoteedza. Asi taita rombo rakanaka, we are very very lucky star today. We have an in studio guest, she's a friend of Studio 7. We have here Miss Chioniso Mpo who ran, she was trying to be an MP in Chitungwiza. But today she's coming on a different agenda. Let's welcome you, Ms. Mpofu, to the program.
Thank you, Mavelas.
You were listening in and chiming in on what's going on in Zimbabwe before we get into the cracks of why you are actually here. What's your view on what happened at today's pre-budget meeting? How important are these meetings?
They are very important, Mavelas, but what really struck me is when they talked of reducing the number of vehicles and the expenses on the ZANU-PF or the government expenditure on vehicles. It's so ironic to me because during the elections, the government or ZANU-PF, they bought brand new car for all the member, for MP candidates who were running. So that was a lot of money they wasted at that time. And I remember the MP for Zengeza East, Mr. Obadiah Moyo. He had a bus, a brand new bus, which was bought. And it was just parked at the hospital just for campaigning. Mm-hmm. And then now they come, they turn around and say they are going to reduce some elements. It doesn't make sense to me. You waste and then you come back and say, okay, we are now going to try and save. Mm-hmm. That doesn't make sense to me. I hope they do that, but I take it with a pinch of salt.
Thank you very much, Star.
Yeah, lapha ke studio silo sethekeli unkosikazi Chiboniso Mpofu yena ke ulenhlanganiso yakhe ethi yona iqoqa ukujengisela ngoku ngokwenzakalayo njengoba elapha uzasichasisela okuningi ke ngizali dolikela ukuthi uthini. If you can briefly explain to us what exactly are you going to do and why are you here?
Oh, okay. What I'm doing is I'm here on behalf of all the Zimbabwean women.
Mm-hmm.
As mothers, we are pregnant for 9 months. We are the ones who carry the babies. When the babies are sick, we go for sleepless nights. So Zimbabwe, we are the mothers. So we are looking at Zimbabwe as our child. And we are not happy at all. We are looking at how our husbands are going unemployed, how our sons and daughters are unemployed, how our daughters are going into the streets, into prostitution. And this is legalized as paid prostitution. What are they called? Sex workers.
Mm-hmm.
So it's like they're accepting that. So as a mother, I'm looking at my nation and say, okay, where are we going? We are 1 year into the new dispensation. When we started in November, the masses, it wasn't ZANU-PF, it wasn't MDC, it wasn't UANC, it was every Zimbabwean was into the streets crying, Mugabe must go. But here we are today. Where are the masses?
Mm-hmm.
Are they happy? Are they enjoying the fruits of their work they did on the 17th of November last year? That's why we are saying, come this November 17th, 1 year into the new dispensation, let's regroup. What we stood for on that day last year,
mm-hmm.
is it what we are getting now?
Yes, and are you doing this as Zimbabwe Women Against Bad Governance, one organization, or you are inviting all other women groups?
We are inviting all women groups, because what I'm saying, if I go back during the into the 60s, 70s,
mm-hmm.
when Mbuyane Handa went and she was hung for Zimbabwe, for the nation, she wasn't standing in for a particular party, for a particular tribe. She was there for the Zimbabweans. When we went for the liberation struggle, we had different parties, but the war veterans now, when they went, they were fighting for the nation. If you remember, they were saying, Takuno fira nyika. Mm-hmm. They were not saying, Takuno fira party akati. So today I'm saying to the people, November is a very important month for us Zimbabweans. For a change, let's just put the party politics on the side. Let's look all women, despite which political party you are from, despite which tribe. Let's come together and look as mothers truthfully and say, okay, where are my children? Where are we going? And is this what I want?
Have you done enough lobbying, and how many people are you expecting to join?
I don't have any statistics, but I've done a lot. But mm-hmm. you see, it pains me because in Zimbabwe, people go into the streets. Here in the States, the people, it looks like Zimbabweans, we are very relaxed. It's mm-hmm. like we are satisfied, we are happy because I can go to Burger King. When we say, let's go to the streets, they are not worried. So I'm still appealing to them to say, remember the Malawians say, chawana mzako chapita mawa chirikwaiwe. Kuti chawana umwe chapfuura nasinde chako. Rwadziwa ne upenyiwe mwana wa umwe munhu. So let's all come together as Zimbabwean women. No party politics. The problems in Zimbabwe, my sister, is gone beyond party politics. We have gone beyond tribal lines.
Mm-hmm.
We are Zimbabweans. People are dying. Look at the accident that happened.
Yes.
How many people died? Mm-hmm. Yes. Obviously, there were ZANU-PF people in there. There were MDC, there were UNC people who died. How did that happen? How did that happen? It's lawlessness.
Yes, and just one important question. Where will this gathering be? Where will this march be?
What we are planning to do is on the 16th, which is a Friday,
yes.
We are meeting at the Zimbabwean Embassy. We gather there
in
Washington, D.C.
Mm-hmm.
And then on the 16th, we meet again at the same place, the Zimbabwean Embassy in Washington, D.C., at 10 o'clock a.m.
Mm-hmm. Yeah, mavelase ungakhulumi lapho uthi ngiqale ngichasisele abanye ukuthi unkosikazi Tshiwoniso Mpofu lapho uthi uzaqoqa abanye abesifazana bayisigodlweni someli weZimbabwe khonapha eMelika. Ukwenzela ukuthi betshengisele ukuthi ngomnyaka ophelileyo kunje kunguNovember uMongameli Robert Mugabe suka embusweni abanye bathaba labo bangena ezitaladini bathi sokubuya uhulumende omutsha kodwa bona bangani bathi hayi akubanga lenguquko eningi ngakho bazatshengisela bekusola lokho Marvelous.
Mm-hmm. Mm, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi taita rombo rakanaka tina muzvare Chioniso Mpofu vari muno mustudio medu. Asi nasi vauyawo vachichema chema neimwe nyaya. Tiudzei kuti mafambira chii
nasi. Nasi ndirikuti inini tasara une 2 weeks kuti September, November 17 ashike. Last year November 17 maZimbabweans ese vakapinda ma streets kuZimbabwe vachiti Mugabe must go. Mugabe akabuda. So now it's tavene gore tapinda mu new dispensation. Saka ndikushedza madzimai mu America kuti uyaitungane ku Washington DC muswa 15 muswa 16 which is a Friday nemuswa 17 Saturday tiongorere kuti zvikuitika zvii kumusha tirikufara here nezvaitika pagore zvatakamirira ma streets zvaitika here tarisai ma mumachipatara iye zvine izvi hamuna mushonga ndina mbuya vangu vakaenda kuchipatara blood pressure yakakwira vane 1 week vasina mushonga vanoda kutenga mapiritsi ya blood pressure zvikana piritsi arimo but pay US dollar which comes back to what mamba ngunjika said kuti it's 1-1-1 avas kutengeserwa mapiritsi varikunzi uya ine US dollar havatambire in US dollar ndatambira mbama bond notes saka ndinoti kuti isusu all those my problems iyayo uyaiti mache against that bad governance iripo iyoyo against corruption kutiti isusu government yedu we are not happy nezvikuitika 1 year into the new dispensation.
Tombo kubatsa ipapo kuti munoona kuratidzira uku kuchibatsira here nekuti vazhinji vari nyanya ikunzvimbo dzakadai sekuno kunana America nekumwo vanenge vachienda kumabasa nezvimwe zvizvi zvamuri kuita kukwezva madzimai kuti vauye uyezve muri kuita nemadzimai vanobva kumapato here kana kuti muri kudeedza madzimai api.
Zvandikuita ndezvekuti ndikuti Sisi Marvelous, kana uri mune mudzimai akamboita mwana, ifi kana usina mwana, una mai, unorwadziwa nekuona zvinhu zvichiitika. Saka kana uchirwadziwa nazvo, siyana, chimbobvisa nguwani yako yepati yako. Uuye tiungane kuti timboona kuti tingaita sei kuti tichinje nyika. Madzimai tikauya pamwe chete takabatana, panda kungendengendika kunoitika. But katika nabatakatu yukwake, hapana chino buda. Saka ngatiwe tiungane pamwe chete, nema grievances edu, tisine ine zvokuti pati ya ningi, kwa ntumurudzi, tumbonetsana ni government iripo. And then she said, edra pa government ipapo, ndine chigumbu zvakanyanya.
Chei.
Mukata sa Sisi Marvelous ndiche kuti pataka rana muna July. Tatine 23 ma presidential candidates. Iye zvino izvi, tungo na vaviri, Chamisa, Aruta Marala, Kachifamba, Vamunanga, Gorto Shavu. Vamwe 2021 vese avavaka nyarara. So, njote haku zifunga kuti, vari kufara na zoe ere, avas kufara ere, what are they doing about it? Sema, isma chali kuna na madzime, vana mai mjuru, vana kupe, kuti vari kuti chiyo, ne izvo zvizvikuitika. Ngava uchita ure, tikuru kure, tibatsirane, kuti zvikufamba sei. Tigadzise nyika pamwe chete semadzimai.
Aiwa, muramba zvenyu makabata makadaro. Muri kuwana vari kufara panapa Lucia Stella Mabugo. Anzi kudos Chioniso. Saka ndofunga ndo vamwe vachange vanemi vari muno ku North Carolina. Uko, star, here you have a guest.
Yes, on the line you have our first guest, Prince Tobago Spanda. He's the legislator for Binga North, and he was in that pre-budget consultation meeting. We welcome you to the program, Honorable.
Yes, Sandegile, how are you?
Yes, I'm fine. If you can start by telling us what you found as the key highlights in that meeting.
The first thing is that this is an annual event in the country where in Parliament interacts with the executive over issues to do with how resources can be dispersed in the different ministries and programs in the country in the coming year. So this is an annual event where Parliament gets to interact with ministries so that they share ideas. Remember, Parliament has got its role, and its role is that of representative. Its role is that of being giving oversight to these ministries. Its role is legislative. So at times when we are talking about the budget, we are talking about certain laws that might be hindering the growth of the economy. So those laws have to be changed by Parliament. Parliament has got that responsibility. But at times there are also scenarios where the ministries themselves are abusing public resources that hinder the growth of the economy in the financial year. And therefore Parliament has got a duty to ensure that as it allocates those resources to different ministries, it does so in a manner that will promote accountability and will promote proper use of public resources by the executive. So basically, Parliament will be playing its role. Now, so today, that's what it did. Parliament did that. So the keynote issues that came out of today's first day of the of this workshop is that we received a keynote address from the Speaker of Parliament, Advocate J.F. Mtenda. And as usual, his mantra has been, as we do our oversight role as Parliament, it is important that we proffer suggestions as well to say, I think this is what we need to do in order for our economy to grow. So that was basically the way that we approached it. And in the process, we had the Minister of Finance giving his view on how the budget shall be approached for 2019. So he spoke at length about how he thinks that he is going to allocate resources and also to collect revenue. He was very positive in his view on how he's going to do it. He was very much appreciating in terms of areas that we always say these are the areas that need priority, areas like health, areas like education. He seemed to have been very positive about it. But he also, I think, was good in assuring us that he is not going to allow programs that simply get money from the state in an opaque manner and where money is not returned to government. For example, we spoke at length about the command agriculture and how it is opaque. The manner those resources are distributed is opaque. You would want to see a scenario where a farmer is allowed to run his farming business or her farming business as a business, not to be continuously funded by government. You know, we cannot continue to have so-called presidential inputs being given to people each and every year, and those people are not paying back anything, and then you expect the economy to grow. You know, you create irresponsibility in people. So the Honorable Minister of Finance spoke about that. And then we had also the governor of the Reserve Bank talking about monetary policies, explaining why he believes that the bond note and the U.S. dollar are pegged at 1-to-1. He gave Parliament the reasons. And the reasons basically were to try and control the cost drivers in the areas of fuel and other key inputs like foodstuffs that we import from outside the country. So those are the issues that we concentrated on. And then, of course, there was a view from Professor Chakravat, which was very pregnant with the pragmatic solutions to our to the situation that we are facing. You know, then after that, we had a presentation from the chairperson of the Finance and Economic Development Committee, where he hinted that you would want to see an increase in the budget for such ministries as Minister of Health. And Professor Chakravarti also indicated that we can actually have health as a business in this country, where we have people from other countries coming to Zimbabwe to get their health services. You know, he indicated that. And the challenges that are in the health sector, they were highlighted. For example, the shortage of drugs in the country or drugs that are coming at very high prices. Apparently, it appears as if that there are some kind of cartels that are running in the health sector. We're making a horrendous type of profit out of drugs. They get foreign currency from the Reserve Bank. They go and buy drugs from countries like India at very, very cheap price. Let me give you an example of a drug that can be bought for 68 cents in India. And when they bring the drug down here, through this cartel kind of behavior, the drug can go for something like $12.
Okay.
Mm-hmm. And yeah, then yes. From government through that way, yes.
Yes, I understand you said you give us only a few minutes. Could you hold on while we get another guest and we'll come back to you for one last question?
No problem.
Okay. Hello, Honorable.
Hello.
Hello. How are you?
Good. How are you?
I'm fine. Thank you, madam.
Please just introduce yourself because I can never pronounce your name properly, so I don't want to butcher it.
Okay. My name is Senator Lillian Timbias.
Uh-huh.
Yes, I'm a senator for Midlands, and I'm also a chief whip in the Senate.
Mm-hmm. Amai, nasi manga muri pamusangano wanga uri kubulawa. Mungati tsananguro kuti zvii zvabuda ipapo pamusangano. Zvamungati zvanyanyo fadza nyanya imimi semadzimai uye zvekana zvanyanyo kukunetsai.
Aiwa, ndinotenda nemubvunzo iwowo. Tiri kubudget kuno kubulawayo. Ina ndina zvakawanda zvandifadza. Nekuda kwekuti nyaya yehupfumi hwenyika haisi kunyatsotsanangurwa zvakanaka. Nyaya yebond note haisi kutaurika zvakanaka. Bond note US mari dzose dziri kutengeswa mustreet.
Mm-hmm.
Asi ukaenda kubank hauiwane. Vanhu vari kushandisa maeco cash, vari kuswipa nezvese. Asi kana uri kuda US unogona kuiwana mustreet. Kana uri kuda bond unogona kuiwana mustreet. Asi tiri kuzoshamisa manje. Minister of Finance vari kuti ivo kana vari kushanda kuministry kwavo vanokonsida kuti 1 US dollar is equal to 1 pound.
Mm-hmm.
Manje izvozvo hazvitonzwisisiki zvachose nekuda kwekuti mari iri kutengeswa mustreet. US kana une US unowana mari zhinji zvikuru mustreet.
Mm-hmm.
Saka nyaya iyi naindifadzi nekuda kwekuti kana vakaramba vakabatira ipapo, zviri kupa vaya na Queen B vaya, vane mutana, wekuti vanoziva vanhu ikoko kuma Reserve Bank uko.
Mm-hmm.
Anditi, mukana wekunotora ma US dollar, voenda mustreet vonotengesa, vodzokerazve ku Reserve Bank kuya, vane machii, ukatora 1 million, ukanotengesa mustreet map unokwanisa kuwana 12 million. Then wadzoka kuya ku Reserve Bank yava 1 million iri yebond.
Mm-hmm.
Then waramba vachidaro kureva kuti nyika ino production chayo hakuchina. Vari kushandira mahara.
Mm-hmm.
Muri kuzvinzwisisa ka.
Mm-hmm.
Nekuti mari iri kutengeswa mustreet. Saka dai minister isu tikuti semaparlamentarians tikuti isu dai minister vatoudza chaizvo kuti mari yatofanirwa kushandisa imari. Vanhu vataura ipapo, then vanhu voziva kuti mari iyi, so that vasape mukana vaya vane humbabva. Tine nyaya dzemakateo muno, ana Queen B nana King B nevamwe. Ava vanhu vanozikamwa vakuru vakuru, vekuti vanopfeka mashutu avo, vachinonzwikwa chaiko kuRBZ uko, vachipewa mari idzodzo dzamataura dzemadrugs idzodzo. It's not worth it kuenda kuIndia. Uchinotenga madrugs. Iwewe uchikwanza utikana kwa mario in US. Unenda mustreet ole multiplier. Ndiyo.
Mm-hmm.
Saka zvinhu zvakawanda zviri kunetsa. Ende nyaya iyi inoda kunyatsotarisiswa zvakanakisisa. Nekuti ine rufu mukati.
Mm-hmm.
Vabereki vedu vari kuenda kuhospital. Unonyorerwa chipepa. Ende hauna mari yekuno. Hauna US yekunotenga mushonga. Mushonga uri kutengeswa neUS dollar. Zvakawanda chezvo zviri kutengeswa. Just this a few days ago ndiri kugwanda drink yainzi toda US sadza nechu yonzi kwai hai munokwanisa henyu kuswipe asi drink idzi tiri kudzitora south saka bhadharai in rands kana kuti US.
Mm-hmm.
Saka vedue zvinhu izvi zviri kuremera vabereki pati iye manje mangudya azopanangura achiti aiwa hazviite kuti bhondi iri risezwe out kana kuti rinzi harisisiko nekuda kwekuti riri kubatsira vabereki kumusha kana voda kutenga zvinotengwa ikoko kumusha kana vachida kukwira bhazi kuya kutaun makoinzi anodiwa but inini ndiri kuti vanhu vari kumusha ndo vari kutambudzika zvikuru nekuda kwekuti izvozvizvi mafuta kumusha ndaichitaura nemumabva kwarusapi mafuta awa tinotenga maybe tikati $3 muno muplawanda wakunzi ari kuita $6 ikoko kwarusapi ari kuita $12 saka vanhu vekumusha ndoo vari kutambudzika zvikuru havazivi kuti mari chaiyo chaiyo ndeipi saka ini ndoona kunge vamanguzha namtumi ai minista havasi kuziva
saka ndombokubatai ipapo senata regai ndimbokubatai ipapo kuti imi semumwe anomirira bato remdc mawaniko here muchipuwa mukana wokuti mutaure zvamuri kutaura izvi makanyatsotaura makanangana navo vamangunjika navancube vati chii
hachokwadi nhasi ini ndaita chivindi chaicho ndikanangana navo ndikavabvunza kuti ndokumbirisa chaizvo mutsanangure kuti sei muri kuramba muchiti inini bondi noti $1 is equal to $1 murirambirei muchidaro imi muchiziva kuti mari kutengeswa mustreet handiti handidi kukunyeperai handina kugutsikana neanswa sezvandandichitaura tivati kwai ha bondi noti haikwanisike kubviswa pari zvino nyika inofanirwa kumboprodusa this and thati vakati plus inobatira kumamisha uko futina handizvione vanhu vekumusha uko vatambura zvokwadi ndeye chokwadi chiripo vatambura nebhondi iyoyi haiwanikwe swipe havana eco cash kana uchitenga unobvisirwa percentage unogona kuti pa eco cash pamwe nenge une $50 toti 2% iyoyo futi yakaintroduswa handiti uri kubvisirwa iyoyo then munhu wewa unonokumbira cash unogona kutozowana yatova mheno $30 ichingosubtractika vanhu vahwa vedu wese dai manguja naminista vatiudza kuti tishandisewo mari handiti inozikamwa imwe chete tikamboti American dollar kana tikamboti randiwo vanhu vanenge vava kuziva vane nhudu dzavo vaya vekutengesa mari vaya vanenge vatoshanda ndoda kukurudzai mufunge zvenyunhuma kuti itinoona what going to work nekuda kwekuti vakakuuspiritiko ndoo vari kuwana mari yakudarika saka when are we going to do production tichaita riini the gap between the rich and the poor is too wide vanhu vedu vari kufa the other day tiri
muregai ndimbokubatai ipapo honorable senator batai henyu makadaro tichadzoka kwamuri toda kungoti titore mumwe munyarikani wedu todzoka futi kwamuri hold on please star please go ahead
yeah kodwa kaisiyo munyengu mnumzana dubeko spanda uthe usinika imzuzu emlutshwana ufuna ukuhamba yebo ke sicela usichasiseleke mnumzana sibanda ngesindebele ngamafitshane ukuthi obe kumqoka kulo umhlangano yikwini uqalise laphana okhulume khona ngesilungu ukuthi umnumzana Jacob Mtenda ubesithini uye phambili njengamafitshane
ye mamhlanga bensithi mina umhlangano lo ngumhlangano weminyaka yonke namhlanje uqalise ngumnumzana uJacob Francis Mtenda advocate uspeaker weParliament addressa ama members kanye labanye akade bekhona ekomusela ukuthi umsebenzi wethu njengeParliament ubana sikhangela ukuthi imali zikahulumende zisebenza kuhle yini njalo sabele amalunga athiyene awe akahulumende imali yelizwe soke wasefithi ke ukufuze sikwenza isikho ukuchothoza kodwa ukuthi lapha baphambanisile kodwa owethu umsebenzi uhlanganisa lokuthi kwesinye isikhathi sike sithi ukuthi lapha ngabayenza ngendlela enje silethe ama solutions ngaphakathi na kuma ministries ukuthi izinto zethu zihambe ngingakutshengisa ukuthi khona umsebenzi weParliament ngokumela abantu umsebenzi weParliament ngokulungisa imithetho umsebenzi kahulumeni weParliament ngokubona ukuthi khona ihulumende igovernment executive isebenza kuhle yini ama ministries asebenzisa kuhle yini imali zazelizwe so ke yiwo umsebenzi kade siwenza namhlanje sihlanganele ukubona ukuthi ama ministries asebenzisa kuhle yini izimali kade bezifuwe ngo-2018 njalo abakucelayo ngomnyaka ka-2019 yebo yinto engayengezelela yini ukuthi ilizwe lidevelope lisiya phambili. So yikho kade sikwenza namhlanje lokho, hayi sikwenzile kwakhulunywa kukhulunyiweyo asikaqedi, sisephakathina kwawo umsebenzi ukuthi sibonisane ukuthi yikuyini osiya kunika imali ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke okuphume kakhulu ukuthi ama-ministries lawa awafana nama-ministries awe-health, education, kukhanya kathesi kuphuma ama-members e-parliament esithi hayi kasifakeni imali khona ngani. Yikho kufunakala imali ukwenza ukuthi abantu bathole impilo kahle.
Yes, sibongile kakhulu ukusichasisela. Sizwa kuthiwa sesilomlaleli, sibongile ukuba lathi njalo siyezwa ukuthi lawe kusasa uzabule presentation. Awunyeka wasithi fahla fahla kumbe hayi siza kuzwa kusasa.
Yeah, mi presentation engiyenza kusasa ukuthi yimugcini sihlalo we committee ye parliament ebona ngokwemibiko information media and broadcasting service.
Okay, hayi siza
ngiyakwenza kusasa ke kuyanika lokho esikubona ngani ikho kufuze kuphiwe leyo ministry ukwenzela ukuthi bekwanise ukusebenza kuhle ngomnyaka ozayo.
Yeah, hayi sibongile ukusixhasa ukuhlelo mnumzana Dubeko Sman. Yes, interestingly, he's saying he will also be presenting tomorrow as the chairperson of the media parliamentary portfolio committee.
Very interesting. We have a caller on the line before we come to you, our in-studio guest. Hello.
Hello.
Makadi enyu.
Makadi. Ndipo makadi o mama. Ndini mabuza kuno kuBotswana.
Taura itinzwi.
Ndine zvinhu zviri zvitatu zvandiroda kuti ndizive mukati moupenyu hwevanhu. Tina Minister of Finance. Shua vakafundira basa rake. Unoti iye bondi riri 1-1 lepound.
Ne US dollar.
Ne dora. Iro haritengi chiro ndikaripuwa. Kadai rikawanda rikaita sei. Haritengi chimwe chinhu kunze kuti ripinze zvinhu mumusha. Muri kunzwisisa? Toenda kumabhengi. Ndinofara namai wangu achitaura kutaura kuti muZimbabwe tavana namai vakangwara vanoziva zvavari kuita. Shuwa munotadza munokumbwa nemadzimai. Baba mabba minister, I mean Reserve Bank. Shuwa vanovharidzira bondi. Mari inogadzirwa mubedroom. Moti iri kwivhane kumari iri mpa world market. Shosha murudara kufunga. Hapana kufunga. Hatisi kumbufunga. Shosha tutora wano sema pendi. Pendi tinowana my investors anuya kwa Zimbabwe. Waisi tengi sani bondi. Bondi raza wano zoridi. Wano zenesa kufi. Atifita wana muna anuya kwa Zimbabwe anefungwa. Zekuita business achipua bond hakuna. Moti masenitari zinga apinde free. Wana wano jika masenitari.
Aiwa. Mashoko makuku tu. Ameno baba kutipangwa mkade kutawara pana seneta varipana pa MDC. Vanga vari kumsangane yuko kukana murugu doo kumbutawara na mbomchi mbuzwa kuti vawono yes, seri sangane wanasi. Bata ima kadaro seneta yes. Muripo iripanari.
Kwa hindi ripo.
Mbozi wa mterele alipo uyu. Taura ye nyubamu.
Taura ye nyubamu. Taura ye nyubamu. Amai.
Makati ipo.
Ndi ripo maima gadini. Muru kufara ni kumbwa masenetari. Free. Kutimupirwe.
Masenetari ati the free. Ndi ripo mochi chiuza. Ono kuti inini nasinda mboza maoku onesa minister. Na manguja utai dola US ne bond hazvimbozo fa zvakaenzana. But iwo vari kuinvesta saka ndizivi kuti mimi munoti mangwana pandinosangana navo ndovaudza kuti kudii kuti vanhu vari kuti kudii.
Amai, rega ndikuudze ndazwa makangwara zvekuti tu. Sai vanhu madzimai ese akangwara sezvo makaita imimi. Tinodai tiri pane imwe pane chimwe chidano. Nokuti hatingafariri kuti tapuwa senatari kuti ipinde free. Vana vanodya senetari here.
Baba isoke mimi chiti gaga imutaurire iseneta kuti vabvunza kuti zvii zvamungada kuti va baba bataimakadaro tinzi. Alo baba vari kuti ivo taurai imi zvamuri kuda kuti vature vachinotaura kumusangano.
Ngavaende kuti zvinhu zvinodyiwa ngazvipinde free duty zvinodyiwa. Kwende kuti pamasenetari hatiade.
Pari zvino baba asi hurumende
current muZimbabwe. We want one current, not 27 currents in Zimbabwe. Actually, my investors are we.
Aiwa, paka nakata
shinzwa. Zinotongwa zvakanaka. Vanotora ZANU-PF, ZANU-PF kuita hurumende. Hurumende neZANU-PF. Zvakafanana. It's not the same, the different constitutions. What's it going to
Aiwa takunzwa ibaba muve nezuva rakanaka regai tiendere mberi nechirongwa nekuti pane vazhinji vari kuda kupinda muchirongwa. Tinokutendai Senator manzwa zvataura baba. Muchaenda muchinoti mangwana pamunodzokera kumusangana.
Right. Avanzi vataura ivo kuti vari kuda free duty pachikafu kuti chipinde mahara tisingabhadhari. Vakati ivo vari kuda currency imwe chete. Ipapo ndinotenderana navo. But ndinoda kuti futi vaonewo inini semudzimai ndinomiriravo madzimai ndomiriravo vasikanazve vari kuchikoro. Handitika vasikana vedu vari kuchikoro uko especially kumamisho vari kushandisa ndove nekuda kwekuti havana mari. Iyo mari yadai kunetsa iyi muri kuzviona paya pakuenda kumwedzi paya pari kuti netsei. Saka pamasanitary way iwayayo semadzimai woti kutochemera kuti ngaa topiwa sekupiwa kunoitwa makondomzi mahara. Ukapinda kumatoilet varume unowana makondomzi azere achipiwa mahara vanongotora. Saka tinoda futi kuti masanitary pads masanitary way avewo zvakaita saizvozvo muzvikoro imomo mumatoilet kuti kana zvangoitika zvekuti unoenda kumwedzi ototora sanitary pad yako otodi zvinhu zvotorongeka. Saka ndoda kuti vahwisisewo ipapo. Ivo havo sababa havangazvihwisisi but isusu semadzimai ndo zvatinomirirawo tichichema chema nazvo. Asi ndavanzwa zvavataura vati ivo bhondi harizombofa rakaenzana neUS. Vakatiwo vanoda one currency. Vakatiwo chikafu ngachipinde mahara chisingabhadhare juti. Saka hai mangwana ndichamiramira chaizvo.
Aiwa tinotenda mubata zvenyu makadaro. Star, I think we need to
marvelous kodwa singakhulumi lo Mampofu kulomunye umbiko oqhakathekileyo kumele siqale sihozwe. Yes, lindele umbiko oqhakathekileyo kumele siuzwe lapha uthe bathe bazasiphathela ngale abasemchine
ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho we VOA umanyene labe media center ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhlaka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhlaka 21 Lwezi, eGwanda mhlaka 26 Lwezi, eLupane mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontuthu ziya 2 Gobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibenani nami, uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo.
Aiwa, tiri kuona apo muri kukokwa kune vamwe vakateerera pari zvino kumisangano ichange ichiturwa neStudio 7. Asi regai timboenda kuna Muzvare Mupofu panapa vazhinji vari kutaura vachigunun'una nezvakasiyana-siyana. Mama, makateerera, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Maita zvenyu. Ndinotendai zvataura namama nenyaya yemasanitary pads yevasikana. Ndaida kuti ndizokomentawo naizvozvo kuti baba semunhu wechirume havangazvinzwisisi but mama vanyatsotsanangura senator zvakanaka. Ndoda kudzoka kune nyaya yamangunya. Pane inonzi Transparency International yakarenka Zimbabwe kuti it's number 157 out of 180 on corruption muZimbabwe. Vamangunya ndine urombo ndinovaisa ipapo. Nekuti vamangunya havasi kuda kutibudira pachena. He is the man responsible for this problem. Tina yoyo ndi vari kuda kuti varidzira. Vamangunya vakataura kuti pavakambotanga nezve bond paya kuti kana ikanga isina kushanda ndichadona ndichabva pachinzvimbo. Up to now havasati vabva. I'm asking vamangunya kuti he should be man enough to step down and say kuti ndakazvitadza hazvisikwita. pale vanhu vakawanda vanogona basa rero riri vanogona kupinda ipapa vamangunja vatofaila zvachose ndiwos kuti vauye vachiti kuda kuti zvidza kutanga tisingafungi kuti aiwa i 1 to 1 zvakarana mamavo azviskuita ngekremukoma sisi mavelas ndorwadziwa nenye mushonga kunyanyisa munhu wanesi anditika yekuti mushonga ndikudzokorora zvakare kuti mushonga unosvika uchinzi mushonga ndinawo but tenga ne US kuti ne bond kana zviri 1 to 1 siya sitira kuzvitora ska vamunanga gwa vanga vangosudurudza vamangunjika vamboisa someone else mangunjika ne bond ngazvimbobuda muZimbabwe tingaita sei
aiwa batai zvenyu makadaro unfortunately hatina hedu kukwanisa kuti tiwane vamangunjika kuti vauyewo vazvinzwire vega zviri kutaurwa namusvare mupofu panyaya yemamirira akaita nyaya iyo yebond asi ndiri kunzwa kuti nemutererega itende kwavari hallo
makasindaretetakasimba
taurai tinzwe muri kupi mukoma moti papfungwa dzenyu
muri kutaura nacomrade patiikudistributi south africa
taurai tinzwe
ndinotenda zvikuru nechirongwa chiripo ndanga ndinochacondributa ndinodi kakumidzeza mutozodzokera ipapo asi ndanga ndichiti zvamuri kutaura kunoe zvinofadza kwazvo nemamava tinotenda asi ndinoda kuti ndikuudzei kuti chakonzeresa zvese izvi kuti munhu uyu nyika yachotarisa papana vamangudya ndiye one chete angobuda pane papoindi yese yanga achitaurwa nasi akangodzimiriri achidotsigira chimari ichocho mashizha iwayaya nechireva izvoni kuti ari kutotya kusiya kasina kuti anoziva kuti mashizha achechibva atongonzi hatishamadi osa robva radzirani rapera asi tiri kutaura isizi kuti aiwa penalty kana kuti ngati ndarichibva ngatichingobva rangoti zvaingofanira kunga zvatongonzi nasi mangwana hakusisina ndo chimwe chiripoi chandida kuti ndisiyei pamwe chinira ndiri sapoti mirijana chamunofanira kuti muzive ndechekuti chokutanga chaiko chaiko ka mukana chokubata shuwa kuti tidzokere papoindi yekunetseka kwese zvakafamba sei nyaya iripo ndeyekuti uyu amunoti mutungamiriri wenyu vamuri kutaura muti vamunangabva havana kumbobvira vamboti vanorira basa iroro ruri kuvapa nekuti vakanga vazavo vadhingwa vachiuya kuno kuzotsvakira kuzorapa pane munhu anozichiwenga uyu akazomuteera kuti huya tokuishapo dzanga dziri nyasha dheri dzekutora munhu akachirotarapa zvakanga akusorwa poizeni yado kunoku pakuti huya kwava purezidendi akadii kuita iye purezidendi nhasi unouyu ndodo imwe poende munofanira kuti muone nhasi unou akabva sei kubva kutungamira masoja achizouya ipapo paari paaii pakanga pasina vamwe vahe vamwani here vanonanga vavana kupinda nenjira yakanaka nekuti vakashandisa ko izvo zvapa kuti vanhu vese nokuuraya kwavakuita vanhu ava vache kuuya kuzobatsirana nesuisi vana munyika zvokoo kuti ii kuno kunoku ndigare kuno ndivharidzirwe ichitambura ndiri kuno abereke duvachitambura uko zvekuti paizvo bhondi riri kushanda kumusha kunyeba ndabvunza ini vanhu vataura mini kumusha vari kutaura kuti harichiri kushanda ndichorumwa ari kutovakawa kumusha ikoko ndakatenga $60 windofoni chiriteni uchanyitiwa muchisika zvokuti bhondi rinoshanda kuruzevha ikoko tinovaka imba yanga neplastanini nhasi rinoti yandatumira yaenda kumba nemafuta izvo zvatoda kudya vanhu vari kunetsika kumba yatofira munzira umu nekuneerwa pane yakaisa chemende yadhiskaziwa munzira umu yatouraya mota itori munzira izvozvo saka zvokuti taurira muti kwanzi bhondi rinoshanda ka tokumbirawo kuti vanhu ivavava taivokumbira kuti vese zvavo muzani kuesuka takaisa vatsamisa kuti vambosana tidii titungamira tikati vatungamira nyika yedu ngavangotungamira ivovatsamisa nekugadza kwedu kwatakaita ndedi vatungamiri venyika uyu vakagadzwa nezeti yake nanii nanachinamalava vambomubvumira kusaii
tiesaedu itsva tazvinzwa mukoma nguva yedu zvino ndo yadyanana panapaaiwa tinotenda hanzvadzi tazvinzwa shuwa munenge muri kurwadzikana thank you so much hallo thank you chaizvo hanzvadzi ha tazvinzwa regai timbotora vamwe pachirongwa thank you so much you're hearing there from a very disgruntled caller who's really upset he's saying there is no way that the bond can be 1-to-1 with the US dollar so he's also you know it's not happy with the leadership of President Emmerson Mnangagwa but you could hear he was very emotional star
yeah mlaleli ukhathazekile ngoba baningi vela bathi ibond le US akulingani akusiyo i-1-1
And Marvelous, you heard earlier on, Women Affairs Minister Stembiso Nyoni saying on the issue of sanitary pads, mm-hmm. that there are some girls who actually use obulong with dry
cow dung,
yes, which they wrap in clothes. And Senator Timvius, I heard you ukhuluma ukuthi kukhona abanye abantombazana kusebenzisayo. Ungasichasisela ngesindebele ukuthi khona ngapha eMidlands uhlupho lempahla zokusebenzisa nqa amantombazana sesikhathini labesifazi lunjani?
Ngifuna ukulitshela ngeqiniso. Nanti khona phathina siyakhala ngemali. Imali ayitholakali. Amankazana esikolweni sebehluphekile shuwa. Saka thina sithe khona khona as MPs nganti. Kungcono ukuthi i-sanitary wear ingene engela duty. Not only that, kungcono iphiwe mahala. Kathi amadoda njengoba nxa bengena etoilet ama-public toilet ama-condoms agcwele, why not amankazana ukuthi bafakele esikolo, especially ama-high schools, emakhaya khona ngapho, bafakele amaphezi everywhere. Ukuthi kwakhona kungakubamba lawe, uyangena nje etoilet, uthathe iphedi yakho. Yikho esikukhalelayo, akula mali, abantwana abala mali. Abazali abala mali akula muntu ole mali bakithi ngathi yikho ke sifuna sibili ukuthi amapedi lawo angene and aphiwe abantwana bethu amankazana mahala.
Ye kodwa lisuthisekile
ngiyakusupporta sibili.
Wo ngezinye indlela lisuthisekanga ukuthi kukhutshwe nje iduty ngabe vele banikwa kungelambadala.
Liqiniso leli kufanele benikwe then ababefuna lawadulayo bahamba bezithengele emastolo. Kodwa lawa kufanele kube lamanye. Khonapha nje last week kade sikhuluma labanye ama-MPs. Kuthiwa kulamanye akathiwa kwakhona recycled pads. Kuthiwa kwakhona ayawatshwa uwasebenzise kaningi. Ngibone ngani lawa-ke mahle. And ngizwa kuthiwa kulo meshini wangikhona okwanisa ukuthi uyasebenziswa. Nxa uhulumende ngathenga ke umeshini lo oyenza ama-sanitary pads athona ukuthi uyabencedile amankazana amaningi umhlaba jikelele.
Yes, siyabonga.
Hayi, lokhu kufanele kuphiwe mahhala sibili. Kodwa hayi, siyabonga uminista nxa ethe kwakhona ama-sanitary pads sengena engalajuti. Ngibone ngani yistati ke leyo. Kodwa kufanele ukuthi sihambe sibili a step further. Sipha amankazana yethu esikolweni mahala. Yes.
Thank you very much. Let's take our caller. Hello.
Hello.
Makadi yenyu mungoti gaga nguva yedu yadyikanana.
Right. Ndinonzi mutsha ndiri kumandaroini. Saka nyairipo ndiri kuti vamangujawo vanoita sekunge ndemumwe womunhu ari kuiwana chouiri kubva mukutengeswa kwemari nokuti kuno kudharoweni 2 liters yecooking oil iri kuita $3 ne user. $10 ne bond. Saka iwo havafani kutaura kunge vatiri kugara muZimbabwe munomu.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Sorry, taitsai nguva yedu ndoyadyikanana. Muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Coming back to you, Choni, so our time is really not our best ally today. What's your take, you know, as a roundup of what's going on? And just tell us again about your march.
What I'm saying is I think Zimbabwean women, and I also extend invitation to the Zimbabwean men, please come and join us. We need to bring this awareness to the people, kuti enough is enough. It looks like our current government, they are neglecting, they are not seeing, like Mangunja. It's like they are turning a blind eye to the problems that we are having. These are problems that are being faced by women. Saka, as women, let's get together and say, enough is enough. We want changes. We want to talk about real issues that are affecting us as women, as mothers of Zimbabwe.
Saka, mne muri kupi.
And we'll meet. Rini. Yeah, and we'll just chiasanga na muswe Friday and Saturday, November 16 and 17, na 10 a.m. from Zimbabwean Embassy.
Aiwa, tinotenda. Aimeno, Senator, thank you so much. Unfortunately, time is really not on our side, but we really want to thank you, and also our in-house guest here, Choniso Mphofu, a marvelous Mhlanganya huye.
Sibonge njalo lo Prince Dubeko Sibanda, we pinga not
njalo sisichiwoniso usindisiwe Ndlovu uthi liqiniso lelo anti chiwoniso enjoy mina ke ngingusithandekile.